state will extend its stay-at-home restrictions at least through May 15th. Governor Cuomo says transmission rates still need to be tamed. Overall numbers in New York are staggering. 225,000 cases and well over 15,000 deaths, most of them in New York City. Cuomo puts New York's daily COVID-19 hospital admissions at about 2,000, but he says total hospitalizations are on the decline by the day. This is VOA News. China's gross domestic product fell by almost 7% in the quarter that ended in March, its worst showing since before Beijing's market-style economic reforms began in 1979. Asian markets and then Wall Street got a boost from a report from Gilead Sciences that its antiviral drug remdesivir has helped in the recovery of COVID-19 patients in Chicago. The United States is reporting its worst unemployment number since the Great Depression. 5.2 million Americans filed for jobless benefits last week, putting the four-week total at 22 million. It is the worst stretch of U.S. job losses on record. With its official reports under scrutiny, China says the city of Wuhan, the first epicenter of the pandemic, absorbed a loss of at least 50% more lives than previously thought. Nearly 1,300 victims have been added to Beijing's list, pushing Wuhan's death toll to just under 4,000, more than two-thirds of what China claims is its overall fatality number. State media blamed the miscount on an overwhelmed healthcare system forced to deal with thousands of sick patients in Wuhan's Hubei province. China's new figure strengthens the position of those who say the true pandemic death toll worldwide may be much higher than current numbers indicate. An epidemiologist in Spain working with the government says the country's official 19... are second only to the U.S. Some of Italy's non-essential businesses are being allowed to reopen. There are developing worries about the plight of poorer nations and their ability to restart their struggling economies. The International Monetary Fund says it's ready to use its trillion-dollar lending capacity for needy nations. And the world's richest countries have agreed to temporarily freeze the debt.
Sizenu bathandekayo lapha lengabali khona ukuthi lihamba njani. Siyazi abanengi sebelahlekelwe izihlobo. Ilabangane ngakho sithi silusizi kakhulu ngalokho mafu.
Awo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Anasi tiri kukurukura isu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus icho chawanikwa icho chichitekeshera pasi rose. Tinotarisa isu kuti muZimbabwe pari zvino pane vanhu 11 vakawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichochi uyezve pari zvino taona Ministry of Health ichitaura iyo kuti pane vanhu 3 vawanikwa ivo vachishaya kubva kuchirwere ichi. Saka ndozvatiri kutaura nezvazvo ipo pano uyezve tichange tiri kuenderera mberi tichikuudzai kuti pasi rose nyaya yechirwere ichi yakamira sei. Tinoona kuti pane nhaurwa dziri kubuda kubva kuJohn Hopkins University uko kuri kuwanikwa iko kuchibuda zvinyorwa zvinotaura izvo kuti vanhu vangani vashaya nechirwere ichi. Pari zvino pasi rose pane vanhu 1,619,495 vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi. Tiri kuona zvakare kuti vanhu vanosvika ivo 97,200 tiri kuona ndo vashaya kubva kuchirwere ichi. Kwozouyawo nhau dzakanaka chaizvo dzekuti pane vanhu vawanikwa ivo vachikunda chirwere ichi vanosvika ivo 365,142. Imo muno muAmerica maconfirmed cases kana kuti vanhu vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi vanosvika ivo pa466,396. Uyezve tinoona kuti pane vanhu 16,703 vawanikwa ivo vachishaya muno muAmerica. MuAmerica zvakare kune vamwe 26,522 vawanikwa ivo vachikunda chirwere ichochi. Saka ndozvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichinzwa kuti imi kwamuri ikoko kwakamira seintunga.
Yes, mava. Napa sanda stuma si ngomsakazo we Studio 7 njalo si kangela umkhuhlane we coronavirus. Osubulela abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele bakithi. Sikhangele ama-statistics anamhlanje emazweni afana le-Melika lapha esikhona. Imelika so far isifelwe ngabantu abangu 17,061. Onga ngokuthi sesingu number 2 emhlabeni jikelele ilizwe elilabantu asebe abaningi asebe bulewe ilomkhuhlane. America number 2. Inumber 1 iItaly iku 18,279. But bayikusasa iItaly iAmerica ingaba isi overtakeile. NjengeMelika silakho ku overtake iItaly ehamba phambili bayikusasa ngoba irate yokufa kwabantu iphezulu kakhulu. ISpain sesi overtakeile so far ile 15,800. Tina sisesi ku 17,000. iChina lapho kwaqala khona umkhuhlane lo liza khumbula eHuan ngale i-lockdown ngani siphelile sebe kubambile impela okuyinto kwangkhona though kungakapheli completely kodwa iChina isifele ngabantu abangu 3,336. Abantu beZimbabwe banenga sebefile ikakhulu eUK ngakho si lomunye ose UK ojayele ukuba uvama ukuba kuhlelo lwethu khona pa Studio 7 kanengi omnumzana Tifa Dube ukhona le UK sithike ke sikhulumela isizwe ukuthi kuhamba njani lapho akhona mnumzana Dube siyakwamukela kuhle
ngibonge babonkomo ukuba part of uhlelo lwakho
ungabingeleli mina kuphela ngilo dadewethu Marvelous lapho
ngibonge dadewethu ngithemba ukuthi namhlanje uyangizwa dadewethu ngoba izolo sike sangathi azwisisani kuhle
ngiyakuzwa sharp sharp.
That's good. So mnumzana Dube sesibone abantu abayisizalwane seZimbabwe abanengi betshona bebulawa yilo mkhuhlane khona ngapho njalo siyazi ukuthi ulomngane wakho umakhelwane wakho futhi elakhelane laye ovela ekhaya wathi uvela kobulawayo osesibhedlela sikhulu manje ungasichazisela ngesimo akuso.
Angibonge baba unkomo isimo somkhuhlane siyasiloko siya ngokuqina siqhubekela phambili ngokuqina isimo lesi asikho sihle njalo kancane so into ekhona lokho kuzanywa ngakho konke okusemandleni ukuthi kuzanywe ukuthi umkhuhlane lo ugwemeke ukuthi abantu beneliseke ukuthi bavikeleke kulo mkhuhlane kodwa ke indlela okungakhona i-technology engakhona kulawo mazwe afana leMelika labo England besingakholelwa ukuthi mhlawumbe kuzaze kufika lesi sikhathi kuloku ungakatholakala ikhambi noma indlela yokuthi ingasiza laba bantu ukuthi abantu bengabe lokho saqhubekela phambili besifa nge-rate esiyibonayo namhlanje ngoba kunzima kakhulu akusingale kwale lento esiyikhulumayo bakithi yinto ekhona into ephilayo into enzima kakhulu.
Vadube bano gereketa
muti tsananguro kuti muri kuona sei panyaya yechirwere icho chikwakamira sei kuBritain ikoko tinonzwa pane vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushaya nyanya vanoshanda vatingati mahealthcare services kana kuti vana mukoti kwakamira sei.
Iri kunoku anorazi iri kunyatsokutorwadza chaizvo because kana uchitarisa nzewana yauri kufanayo iri kunyatsokutorwadzisa chaizvo because vanhu zvandingangonyatsokutotaura ndirikuti I truly respect vanhu vari kushanda mu NHS mu health sector because ma challenges avanosangana nawo mazuva ese akanyatsokutoti one day chaiyo so chirwere ichi nenzira yachiri kuitika nayo ene rate yevanhu vari kufa nayo yokunyatso on daily basis iri kunyatso kutokwira zuva nezuva zuva nezuva.
Ko mungati imimi zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo makabatana here mukuedza kutaurirana panyaya yezvamungaita kuti kana mumwe ashaikirwa nehama moita sei panguva iyoyo tichiona kuti vanhu havagone kubata maoko.
Ichokwadi ichocho tine maplatform uye mazuva ano tiri kutoshandisa zvinhu zvinonga vana Zoom nevamwe vana Skype navana vana some other maningi ma video calling kana kuti vana Facebook kutobetserana kana kuti kufurisa iningi ma messages saka zvatiri kuita ndezvekuti pane misangano yakawanda muno muEngland tiri kusanganisa vanhu veZimbabwe chero vari kubva kupi kana kuti vari kubva kuHarare kana kubva kumathailand kana vari kubva kupi kana kuBotswana tine ma like for instance pane chinhu chinonzi Bukalanga gathering Bukalanga ba gathering chinoungana tiri vanhu veku Plumtree kutonyatso kutozivana chaya chaya kuti kana pane utachiona wasvika kana pane umwe munhu ari kurwara ndonga tichitoziva kuti munhu atikutaura naye munhu akadi nodziva zvekutofungira kuti munhu aka and again zvinobetsera kuti kuno kuvanhu vari kugara a very lonely life. A lonely life kuti chero pasina chirwere chaiyo vanhu vari kugara an isolated life kuti munhu anosvara anogara kugara 3 kana kuti 3 kana kuti 4 months asina kana kumboona umwe munhu. So munonga muchikopota muchikofunga kuti ah munhu ari boga kana munhu uya akatofa kugara. But zvatiri kuita tine ma social groups patinoona kuti every time we check on each other pane vanhu vari kugara padhuze nepadhuze munongofonerana motaura kuti kutonzwa kuti munhu ari boere. Because so mazuva ano we have intensified nzira yekumhorosana because chirwere chachiri basa kuti munhu ndiani kana kuti ndiani and again achipimu owning. Kuti ndogona kutaura vanhu kuti vanhu kuno kundirudzwa sei because vamwe vanogona kutonzwa ma symptoms pari kuti after kunzwa ma symptoms achona munhu anogara achikofunga kuti ah ndofunga chirwere chemusoro kana kuti chimwe chinhu kana kuti ndikuzwa zvane nemudumbu kana kuti chi but why list paanozotanga manje kutonyatso kutofungira kuti ah apa ndofunga ichi chirwere che coronavirus parenge paatonyatso kutofurira asingachagoringana kutaura kana kuti chi so but at least tinenge tine chi tine record zvinotogora kuti at least kukecha kuti kosei uyu asina kumbotaura nhasi kosei uyu asina kumbodzikana nhasi.
Aiwa inhau yakanaka chaizvo uyezve tinoona kuti pane vakwegurawo vakawanda vana mai nevana mbuya vakauya kunzvimbo dzakadai sana UK mune chirongwa here chekupota muchionawo kuti vana mbuya vari ikoko vari sei.
Bana mbuya zvandino kutaura nevanhu vakura chaivo ndokuti kana vanhu vachigara vega from government kana kuti vehealth zvavari kunyatso kutokurudzira ndokuti tisanyatso kutoenda kwavana mbuya kana kuti vanhu vakura zviri nani kuti ndogona kuita grocery wosvika woisiya padoor pavo wovafonera wotaura kuti andasiya grocery padoor endai munotora because my chances emunhu mukuru kubata chirwere ichi they are very very high and my chances yokuti munhu mukuru anogola kufa they are very very high. So if it's 80% kuti munhu mukuru anogola kufa because immune system yake haichanyatso kutoshanda panika immune system yemunhu mudiki. So ndizvo zvari kunyatso kutoshanda and again kuti kubata kwavo chirwere it's much easier than munhu wechidiki. So saka vanhu vanenge vatopfuurira vana 50 years kuto kana kuti 60 years kuenda mberuko vanonyatso kutokurudzira chaivo kuti vanhu vasanyatso kutidi vasanyatso kutoenda kwavari tinoziva kuti munhu mubereki wako mubereki wako but unofanira kutofunga chaivo kuti ko chii chandinoda kuuraya mubereki wangu nekuti ndiende kunomuona here kana kuti to save mubereki wangu nokuti ndisaende kunomuona and allow her to have life pana kuti because isusu vanhu vechidiki tinogona kutofamba famba nevamwe mabasa tiri kuita vamwe majournalist vamwe vari kushanda mafrontline zvinhu zvakawanda mapurisa chichi so hakusiri bhoko kuenda kunoona vanhu vakuru especially during this time.
Thank you Ntunga.
Yes mava lemqotho lelo Dube abasanda sixhuma those are late comers who've just joined in. This is Studio 7 and we are broadcasting live from Washington from my apartment, ma from her apartment. And we have our guest, my homeboy, Difference, Difa Dube, Nkololo Abango, Nkololo Ajapi. That's our guest tonight as we figure out what the hell is going on with this corona pandemic. Siyazi ukuba na ikhefu le Easter seliqalile, liqalile lamhlanje, lilanga le Good Friday. Siyaza makholwa afana lami bekumele ukuthi ngasi gcwele yonke indawo siyemachechi kodwa i-corona ithi cha akusoze kwenzeke lokho lomthetho lawo awukuvumi ngoba liyazi ukubana amazwe aphakathi kohlelo lokuzama ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko oqondane le-Easter awethu le izolo uthe yena abantu kumele beqhubeke behlala ezindlini njalo uthe amapholisa lamasotsha azaqinisa isandla sawo ekulondolozeni umthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini. Okungangokuthi impiko yakhe le iza ngesikhathi abanye bekhala ngokuthi amapholisa lamasotsha ayabahlukuluza. Sibone izolo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights hutula amapolisa lamasotsha lohulumende ingathi ezijene ezikahulumende iwahambisa emthethwandaba imangala ukubana amapolisa lamasotsha ahlukuluza abantu ezindlini emayadini bavikwa bekhona abantu asebengenelwe ngamapolisa abachaya kobulawayo kulembiko yokuthi kulomunye osakhulayo owesilisa ofileyo kuliviki ngemva kokuhlukuluzwa kakhulu ngemva kokutshaywa ngamapolisa ngakho esikukhuthazayo lathi singumsakazo wenu singumsakazo kwaZulu ukuthi hlalani emakhaya umkhuhlane lo uze uphele kumbe udlule kodwa ukuhlala emakhaya kukhanya kuyahlupha abantu abaningi lamhlanje sifone bengu-Twitter manje ngibrowser ngikhangela ukuthi kwenzakala ntoni iphephandaba le-Herald lile mifanekiso yabantu kobulawayo begcwele ephumula east bekuthiwa bebesikha amanzi kumabhawuza kamasipala eHarare lakho bekungesifanayo bebegcwele kwezinye indawo abantu besikha amanzi ongangokuthi inswelo zabantu ezifana lempuphu amanzi ukuswela ukudla kwenza ukwenqabela umkhuhlane lo kube nzima kakhulu elizweni lonke ijikelele. Khona ngapho Mnumzana Dube siyazi ukuthi inhloko yenu, inhloko kahulumende wenu uBoris Johnson ubesesibhedlela ngalomkhuhlane. Izolo nje kuthiwa usephumile ku ICU angazi ukuthi zithini izindaba zithunjani lamhlanje
namhlanje udaba esilutholayo ngolokuthi hayi uBoris Johnson uya ngokuba ngcono uya ngokuba ngcono njengoba usisho nje ukuthi izolo bekuyukuthi uphumile ICU okutshengisa ukuthi iprogress uba le good progress so ikwabe babona ukuthi hayi akusafanelanga ukuthi abe ku intensive care unit ezofanele ukuthi abamkhiphe bamfake bamfake ku normal department nje kuphela lapho abazayinisa khona ukuthi bamonitor babe lesiqiniseko ukuthi akasoze lento leyo isaba yingozi empilweni yakhe.
Okay alright thanks Mnumzana Dube qhubeka uvambile khonapho ungayindawo mavu ndangati chitaura inini kuti takaona vamnangagwa nezuro vachiburisa mashoko ekuyambira veruzhinji kuti sezo rasvondo reEaster ratanga nhasi neGood Friday vanhu vanofanira kuramba vakadzikama vakagara kudzimba dzavo kuitira kuti chirwere checoronavirus ichi chisapararire takanzwa vachitaura ivo kuti mapurisa nemasoja achange achichengetedza mutemo uyezve vachawanikwa vachifamba-famba vachasungwa we know many people have been arrested so far probably hundreds or thousands saka asi nhasi taona repanhau reHerald rapublisha mapictures ndambenge ndichibrowser paTwitter mai manje ndaona vanga vane mapictures evanhu vakazara vachichera mvura kubulawayo kupumula east uyezve panga pane mapictures futi anhasi ekuHarare vanhu vachitofamba-famba. We also know kuti vanhu vari kuramba kugara mudzimba hanzi tinorova nenzara saka tiri kuenda kumacues ekutsvaga hufu vamwe zvakare vari kuenda kumisika mbare misika inbulawayo misika yemavegetables yakavhurwa zvinoita kuti nyanzvi nezveutano dzityire kuti pachichapararira zvakanyanya chirwere ichi chinogona kuraya vanhu vakawanda.
Aiwa iyo ichokwadi ntunga pane mumwe muteereri wedu wepano paFacebook page yedu yeVOA Shona atotumira iye voice note kuWhatsapp group randakatanga reCovid-19 achiti kunzvimbo yechinhoi mapurisa ekunhasi vanga vakatomira pamaroadblock vachimisa vanhu vese vanga varoda kuenda kuzvitoro kana kuti mutown kuti vaende kunotenga chikafu vachiedza kuyambira vanhu kuti vanhu musarambe muchifamba-famba sekutaura kwa uru kuita nekuruzuro ya kapiwa hiyo kuti kunyangu ayo hili Good Friday tunosoti wa shinji vanengu wa shida kungana wa chita chitendero panguwa ino ndongo wa yaka kosha cha hizo pa patinda tie pa kufamba kwe mkristu asi nguwa yao ya panguwa hiyo patirose ili pa iye nguwa ya tukuti lockdown panya yeye kurubisa chirikwereche chie coronavirus saka vangu wakuti mapurifu ya mungi mbo yechi nwe ayo wanasi vangu wa siriku mfumiza vangu kutiva fambe fambe ndikanzuwa shakari kufa kune mungu angari kuborodeo wangu mkoma wa kwanza kusia voice note liyavo wachiti imo wari kuborodeo kumafura mipo kukwa rari lasa vangu wakuti iko uko kuborodeo vangu mapurifu nduwa angari kutufamba aine loud speaker si kurudzira vanhu kuti vasabude mudzimba kozo ya vamwe vapinda zvakare muchirongwa vachitaura ivo vanga vari kumaruva hanchazoti vati kushurugu here kana kuti kuzvishavane pakati penzvimbo mbiri idzodzo vachiti ikoko I think kuzvishavane vati kuzvishavane vanhu vadzokera zvakare kunoungana sezvauri kutaura sezvo vari kuti ivo vari kufane nzara asi vana mazvikokota ve utano vari kuti ivo zviri nani kuti munhu umbofa hako nenzara pari zvino pane kuti ubva wafa wozotadza kunge uchiriritira mhuri dzako mutunga
bongo mav ndambotaura papa kuti kuamerica so far ma statistics atinawo kwatofa vanhu 17,000 I'm looking at the latest update vato update amai manje hanzi nasi kwafa so far kwafa vanhu 1147 saka takuenda ku 18,000 taku overtake Italy in real time ngengakhuluma mina ukuthi emelika lamhlanje so far besokufika abantu abangu 17,000 ngikhangelela papa updater khona ama statistics abo in real time kathesi lamhlanje so far isikhathi 6:12 mm-hmm. so kufika abantu abangu 1147 so far and sesilanda i 18,000 ebengikhuluma ngayo ukuthi by kusasa singaba sesi overtake i Italy eyo ehamba phambili nge 18,279 ngali rate esihamba ngayo ngapha eMelika by the end of the day kumzuzu embalwa elandelayo singaba sesiku number 1 iMelika lamhlanje ilakho ukuba yiyo ehamba phambili ngenani labantu asebefile ngomkhuhlane weCoronavirus lo khangele iUK lapho okhona lawe mnumzana Dube iUK lamhlanje so far sokufe 1038 abantu i total number yabantu asebefile liku 9000 so far uthini Dube ngenani elikhulu kangaka labantu abafayo ngelanga just one day
mabungo makunzima kakhulu
kube kuti vachiripo here ivava ndofunga pamwana kuna kunge vadona
na varipo vari kuhwereketa
okay
qhubeka tu
engikutshoyo mabungoma ukuthi inani liyakhuphuka okuyinto eyethusayo kakhulu ngoba into leyenzakalayo leyi yinto nxa sizidaba ukuthi mhlawumbe sikhangele ezindabeni yinto eyake yenzeka iminyaka eminingi over 100 years ago so okungasonto ukuthi especially generation le phila kathesi yinto bekade abantu bengazi ngayo bengacabanga ukuthi mhlawumbe kungaba lento enje engabafinyelela so into ethusayo kakhulu baba unkobo irate abantu abatshona ngayo langeyindlela nje abantu into leyo lokuyiqhubeka isenzeka ngakhona so asonto ngathi nxa uphuma nje phandle lapha iviki lonke liyaphela kusuka ngeMonday kuze kuyefika ngeFriday nxa uphumela phandle uyabona ukuthi abantu balapha e-UK bayethukile ngoba abantu abangahambahambi kakhulu emgwaqweni uyathi uhamba nje ungaqonda mhlawumbe kungabe kuyisonto noma kungabe kuyikwini ngoba uyabona imoto eyodwa noma ezimbili noma laphana indawo esizwala ukuthi mhlawumbe uyafika kwalo wehluleke ukuthi uhambe i-traffic iyabe ibambile indawo ongayidlula maybe uthathe 30 minutes ukuthi uzidlule kathesi uyathola ku-empty akula lutho ama-shops amakhulu la ama-shopping center abantu abahambi abantu bayesaba balandele izixwayiso
regaitimboverenga isu zvamuri kunyora ipo pano pana Steve Mafana sibanda ari kuti hello I'm watching you from South Africa Mabuto sibandaza I'm watching you from Johannesburg imanyonya kondar African countries are abusing citizens, which show how evil they are. I'm not shocked. Vari kurevechi papa, Paris, you know. And Tunga.
Okay, Mav. Okay, Mav. Urugundinza.
Yes, I can hear you, but okay. This is the joy of, you know, live streaming. You do.
I know, it's crazy. Nda mbengendi chiti nini ndanganda funza wa duwe kuti taona kuti nasi so far kwa tofa wanu 1000 ku UK. Saka ndanganda wa funza kuti vari kunzwa sei kana wachiwona wanu wachifane uwandu kudai. Saka ndisho zwa vanga vachipindura ipapo. Ameno tinga wa funza kuti wa duwe wanova kwedu ku ndi homeboy wangu wari kubva ku Bambazi. Ameno vangati taura kuti kana mwishi taura nevanu kumaruwa ukuwa tuve vare kuti chii kana wachiona zuri kuitika isu moripo wa tuve uereke sai
kana ndishi taura nevanu kumusha uko vanu varu yaso kutofunduka but chandugu yaso kuto nzisi sandesho kuti information haitsi kuti yaso kuto tigirela chaimo vanu be kumaruwa kumusha. Because pale dzimwe nzvimbo kana chito tsukaiko kwa vanhu vari kutaura kuti zvinhu zvavari kutaura zvana coronavirus zvinhu zvavanhu vari kufamba nendege hazvisi zvinhu zvekwedu kunoku isu tiri kufamba netsoka. So but havazonyatso kutoziva kuti kana pane munhu anobva kunzvimbo dzimwe kana pane chimwe chinhu chavanogona kutotora kana kuti grocery chaiya uri kudya hausi kuziva kuti iri kubve kupi mumwe anogona kutotora anga abata grocery yeye. So saka kana zvakadaro zvinofanira kuti vanofanira kutotora maprecautions chaiya. Because kana inini ndakadai kana ndika dai ndisiri munhu ari kunyatso kutofungira vanhu vakwavo dai nini ndakatopinda mundege ndakatodzokera kumusha but ndakazoti kutodaika hazvisi kuita ndogona kupinda mundege kutopata panzvimbo yainge ine chirwere ichocho ndotakura chirwere ndoenda kunouraya vanhu vekumusha kwedu. So saka tiri kutinyatso kutokurudzira chaa kuti vanhu ngavazonyatso kutotora maprecautions ese avari kutonzwa nesoo tiri kunyatso kutotaura nevamwe excuse me. Tunyatso kutotaura nevanhu especially kubva kuma community leaders kuti vatinyatso kutopindisa mamessages from kubva vana sebhuku zvese nemavillage health workers vanofanira kutonyatso kutotora mamessages and convey the messages kuvanhu vese vari mumavillages.
Ameno kana uchitaura nevabereki kuchipinge uko hanzi sichive chine akamira sei.
Nekuti sokutaura kwandaita ndine WhatsApp group randakatanga re-COVID-19 saka not only vabereki kuchipinge but tiri kuudzwa kune nzvimbo dzakasiyana siyana sokutaura kwandiri kuita vamwe vari kutaura kuti vanhu vari kunzwa nenyaya iyoyi yechirwere checoronavirus asi nyaya iri kunyanyonetsa inyaya yemvara nekuti vazhinji vanga vakatarisira ivo kuti vanenge vachirima zvirimwa vachienda kunotengesa kumadhorobha. Tinoona hedu kuti mutungamiri wenyika vakabvumidza ivo kuti vanoita zvekurima zvirimwa zvakadai semirivo nematamati vanogona kuenda kumadhorobha vachinotengesa ikoko. Takaona mbare musika yakavhurwa mazuva apfuura iwaya asi vamwewo veutano vari kutya zvakare kuti pachatanga kuita explosion yese yatiri kuona iri kuitika muno muamerica izvi zvinogona kuzodzoka zvakare zvaakukuwadza nyika nekuti kunyange vekumaruva zvavo vasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere ichi checoronavirus chinorevei uyezve chakamira sei zviri kwatiri isusu vanenge vari kuno kana kumataundi kana kuti chii kuti kana uchikwanisa paipa unotumira mawhatsapp message kana video call unge uchitaura nevari kumusha uchinyatsotsanangura kuti kunyange ukawanikwa iwewe pane zviye zvakaita serufu vanhu havasi kubvumidzwa kuenda kunobata maoko uye kunyange pakafiwa tinozoti pakafiwa vanhu vanoenda kunobata maoko uyezve vachibata maoko emufi izvi hazvisi kubvumirwa kana pakafiwa iye zvinoizvi vanhu maakungoenda kana muri kuenda muri huu musina kuwanda zvakare mungosvikonotaurawo musina kubatana kana kuti muri padhuze nepadhuze kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Saka sekuona kwangu kwakutoda kufunga kutsva. I think in Tunga, just going into English, we now need to have a really totally different cultural shift because, as you know, when someone, if there is a funeral, our tradition is that we go and we pay our last respect by shaking hands and also gathering and spending, you know, some time in prayer and things like that. But now it's a totally different, you know, situation because crowds are what is spreading this disease. So like you had asked that, what are the people, my folks out there in Chipinge, which is where I come from, and some in Chinoy, where I grew up, are they aware of what's going on? And my response is, we have to take the message to them. and also to educate them on how to now change our cultural norms that we normally usually observe and, you know, move with what's going on right now. Because being nice by greeting your neighbor might cost you your life. Ntunga.
Yebo kunjalo mavi. Istayila sokukhulumisana libambana izandla othi aqhawula akume lokho. Finish. Zitsho njalo ingcweti kweze impila kahle. Wathi indaba yokuqhawulana yokubambana yokuthintana akupheli. Ngoba lingekele ukulandela elikutshelwayo bakithi abantu bayaphela nsuku zonke. Mava, we have a guest who's preparing to join us, and that's Dr. Rudo Gumbo. While she prepares, we have listeners here who are sending comments on Facebook. Sibone ukuthi kulabo bani labo zibani kulo lezibo tumisang sebina uthi hello everyone kuzoba lo Thandiwe Gumbo uthi linjani mahlaba izulu Shaka Nkosi yamakhosi Dube uthi wena sanibona sizwe sakithi Thabisani Ncube uthi litshona njani kuzoba lobani ke laphana Thabisani Ncube uthi litshona njani Ntambama Fundani Ndimande uthi hayi ntuka msakazi wakithi kuzoba lobani banengi abakhulumayo laphana Tabetha Manyoni uthi wena hayi tete mav zimbozwe kuti kungoramba tripa pamnamato chete hazi ziri kufaka kunokumazi asi nyaya yechipuka ichi cha you know cha manyisa vanhu
ichokwadi Ntunga chipuka ichi vazhinji vari kuramba ivo vachida kunyatsoziva kuti kuchinorevei uyezve tichange tiri kunzwa kubva kuna chiremba sekutaura kwawaita kuti pana chiremba vachange vachiuya kuti chipuka ichi vanhu vangazvidzivirire sei nekuti ndozvinoda kuziva vazhinji izvi Ntunga asi ndoda kuti nditi kuna sisi Tabetha Manyoni aiwa tinotenda vana Manyoni ava Ntunga vanogara vari pachirongwa zuva nezuva tinovatenda chaizvo I think our guest is back in Tunga.
Yeah, that's Difa Dube. He's back, and Dr. Rudo Gumbo should be joining us shortly. Dube, ngingabu zumbuzo, ekuqalise nangazi umbu mpendulile kumbe utsengile kumbe uzwanga kuhle. Mbuze ngobhururu wakho sesibhedlela. Unjani?
Undo tsese spedela lokho esaphathekile babunkomo usaphathekile sibili akukabilo tshintsho lokho esasenjalo esaselose kuma ventilators njengoba laphana ngeke ngakubona isithombe zakhe ukuthi ubone ukuthi into le ngikhuluma ngayo iliqiniso lokho esase kuma ventilators esaphefumula ngama oxygen lokho kungakabilo tshintsho nje la kancane
Ndana nichibvunza apo mavhu kuti vadhuve vane shamari yavo iri muchipatara nechirwere ichi saka ndanga nichibvunza kuti iri sei saka anzi ari mu you know maventilators ari kufema ne ventilators saka anzi tight I know kuti wewe you've spoken to families that have lost loved ones this week. Mboti taura ne some of your experiences now.
I think you know Ntunga kana uchidzwa mwana achitaura nekushaya kwakaitika mai vake pane mukomana wandakataura naye ari ku Britain ikoko anonzi Tonderai Ratisai amai vake Constance Ratisai vane makore anosvitsaiwo 68 vanga vane vana 3 uyu mukomana wandakataura naye mukoma Tonderai ndivo last born uyezve mbuya Ratisai vanga vane vazvikuru zvakare saka anga achitsanangura iye kuti mai vake vanga vari healthcare worker uyezve vakangofona sekufona kwavanoita mazuva ese vachitaurawo nevana vavo vakataura nemwana wavo yeTonderai vakamuti handisi kunzwa zvakanaka ndiri kungonzwa kuita wiki uyezve kufema kuri kundinetsa ndobva vaazofonerwa iye Tonderai nesista yake kuti mai vanenge vaita serious ngatisivatsvagirai ambulance vaende kuchipatara ndobva vawanikwa ivo vachitaurwa izvozvo nadoctor waakati iye ifriend yefamily ndobva vafonera ambulance ikauya kuzotora mai vaive vachibva vaenda kuchipatara asi ndopekutanga pakatanga nyaya iyoyi yecoronavirus Saka pavakasika kuchipatara manesi vakati vatarisa zvakanaka-naka ndibva vangovaisa murespiratory ward achitaura iye kuti vanga vari zvakare pamaventilators ipapo. Saka vanga vari kutarisirwa kuti kana maventilators akashanda zvakanaka malungs amai akakwanisa kunge achiita zvakanaka vaizowanikwa vachibuda. Asi vari ipapo vakazowanikwa vachifonerwa mangwana acho kuti amai havana kuzokwanisa kuti vakwanise kunge vachienderera mberi neupenyu vakange vashaya. Saka ndokutaurwa kwaanga achiita achiti iye izvi zviri kunyanyorwadza pari zvino nekuti havasi kukwanisa kunge vachiungana semhuri. Saka vari kutongoita zvezvo kushandisa WhatsApp nekushandisa iyo social media tatiri kutaura mavideo calling nezvimwe zvakadaro kuitira kuti vabatane maoko nevamwewo hama dziri kuZimbabwe. Saka ndozvaanga achingotaura mukomana uyu kuti coronavirus unfortunately is a very lonely disease. When you get it, you are alone in the hospital. You are then again alone when you die, and then, you know, even your funeral might actually be in isolation as well, depending on which country you are. But I think we have our guests, so I'll leave it up to you, Ntunga.
Yes, regarding Bosira Mazmai, Nini Navadure, Timbo, to step aside, Dumbo Bereketa Nachiremba, Kukulume Loto Gote Laganani Lapo, Maf, Naroto Vegas Metalin. We have Dr. Rudogumbo. Over to you, Maf.
Aiwa, Doctor, thank you for once again coming onto the program. Can you give us an update of what's the situation like in Zimbabwe right now?
Well, today the lockdown was very serious. I think, I don't know what you got on social media, but we are stepping up as a nation. We are getting serious. I think you're already aware that our neighbor, South Africa, is starting to see that rapid dog that I used to say in the first few weeks. Mm-hmm. So we are also trying our level best to go up.
What about the issue of the PPE? When we first spoke to you, we were saying this was in short supply for you as medical doctors. Has the situation improved as we get into the fight against COVID-19?
The government has promised us that they're working tirelessly throughout, looking into it. As you're aware, that there's a general shortage throughout the whole world because right now it's something that's high in demand and...
Tombotaura edu nechiona kuti kwamira sei kuZimbabwe pari zvino kurwisa chirwere cheCOVID-19 zvii zvamuri kuona ikoko savana chiremba pazuva ranhasi.
So nhasi taona kuti lockdown vanhu vakutanyisa kuita serious nekuti nhasi kwange kune masoja, kwange kune mapurisa munzira. So tiri kufara isusu vana chiremba kuti now takuita manecessary precautions. Is muri kuona kuti chirwere chiri kunyatsouraya vanhu. Nhasi kuItaly, as a medical fraternity, we were shocked. 100 doctors are dead. So it's not a joke. Tiri kunyatsokumbira vanhu veZimbabwe kuti ngatishandei tese. Chirwere ichi hachisi kutarisa zera, hachisi kutarisa kuti une mari, hauna mari, unogara kupi. So zvakakosha.
Zvii zvamungakurudzire vanhu pari zvino savana chiremba panguva inoyi kuti vange vachiita nyanya vari kumaruva, nekuti tinoona vamwe vari pano vanenge vachiona vanozotaurirawo vamwe vari kumaruva. Zvii zvamungakurudzire vanhu?
Zvakakosha iko zvino kuti kana munhu achizviona sekuti ane chirwere ichi akamboita masymptoms, ngaafonere macall free numbers aya aripo, so that it's very easy for us kuita matrace contact toona kuti todzivirira chirwere ichi sei. Because tikarekera chirwere chichienda throughout the community chichiita mainfection, hatisi kuzvibetsera. We are actually making very difficult for ourselves.
Mm-hmm. But there are also some in the rural areas, for example, who have been practicing, you know, cultural norms, especially when someone passes away. What's your advice to them, especially at this time?
I think at this time, it's very important to remember that you as an individual, as a human being, you are a valuable asset. Do not take any risk. Look after yourself, guard yourself, because it's real. You will die.
Mm-hmm.
So I know culture is there. Look at the Christian community. They've learned and they've accepted. They're doing their Good Friday from home because it's very important to be realistic about this.
Thank you there, Dr. Gumbo. Siyabonga kakhulu ngokuthola ithuba lokuthi usijoyine lapha sikhulume ngodaba lwe-coronavirus lolu. Uchilo wena ukuthi namuhla i-enforcement ikhanya i-serious. Izolo sizwe ubaba uMnangagwa uMongameli. Sithi yena amasotsha lamapolisa azagcwala esitaladeni to enforce i-lockdown. Nxa sithi namhla beku-serious, yikho bekusenzakala khonoko.
Mina lokho engikubonileyo namhla sila ama-roadblocks ebekhona. Ngibone ngi-CM7ini ama-roadblocks ebekhona and bebebuza imibuzo efaneleyo. Njalo bebisela abantu ukuthi bebuyele ezindlini.
Lina njengabo dokotela ngaba lihluphi kuma roadblocks uyabatshengisa nje incwadi yadlula.
Ye, anti yakuphi kula abantu abalezincwadi ezibavumela ukuthi behambe. Kodwa kubalulekile ukuthi lami njengogqiha ngingabonakali phela ngisiya ewedza ngesikhathi sokuthi ngisiye emsebenzini. So yikho okuqakathekile lathi singali abuse izincwadi lezi. Asifanelanga ukuthi sizi-abuse.
Abantu beZimbabwe abantu abasemakhaya abasemadolobheni siyabona abanye bakhona kundwendwe zokukha amanzi abanye badinga impupho abanye baye emkambo yokuthenga imbhida imparemsika kobulawayo kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu.
Mina engaxwayisa uZulu ngiyathi siyadubeka silu kukhona udubo olukhona eZimbabwe. Kodwa uqakathekile ukuthi uzivuze umbuzo owodwa. Ungakayenzi lutho. Ufuna ukungena kukhasketi kumbe ufuna ukuphila. Ngoba khathesi into esikhona ukuthi sokusiya ukuthi lo nalo ukhanye ukuthi wena umi ngathi. Ngoba nyasi abantu singazilalela sibili. Hey, indubo zikhona lami impupu nyabe ngiyifisa lani lani. Kodwa kasidingeni indlela njengoZulu. Ezingani zilula ukuthi sizisize. Kuyafanana singakhuluma lamakansila yethu sicela ukuthi kubuye kuthengiselwe impupho ngezimoto ezihambayo ezindaweni ezithiyeneyo kulokuthi sibe silokhu sibhodabhoda kule ndlela esingabona ngayo ukuthi singasizana njani njengoZimbabwe.
Doctor, maybe just coming back, I think you were saying something. Tunga asked you about the situation, especially at markets, where we're seeing people continuing their day-to-day in Mbare, they are continuing to go into supermarkets to get food. What's your take on that? What can you advise people?
I would advise that cut all unnecessary movements, because right now we are getting into a very crucial moment as a country. We already have people that have the virus in the country. So the best is for us to cut on having new infections. But if people keep on encouraging, tends to be a problem because we do not even have the resources. We started off on a negative. I mean, we started off, this disease came on a baseline of an incapacitated medical system. So, plus this is just not what we would want to face as a nation currently, but it is what it is. And I think as society, as Zimbabwe, we have to come up with home-based solutions as to how we can make our shopping effective, how the millennial can be distributed. I think this is the time where we can all come up with solutions.
Kutenga gupu neze kujigazu wanezu wa munoti chii kuneva nava
Shaka kosha yiko jino kutiva anuanyaso njisisa kuti chirere ichi chino uraya munu. And shaka kosha kutuwa unyaso jifunza usatu wawa waenda kwa uda kuenda ukuenda kuno ite ikoko ukashwika ikoko ukachawisa kuruara chichi chazo itika usakangaba kutipatara shidu ajina kumira moshi. So shaka kosha kutipari jino senyika ya Zimbabwe totangisa kufunga ma solution anokona kutibetera tanda mbona ku South Africa varikuita ma mobile shops we togona kutichilaeza level of ma councillors kugoye na mabazi echino tengesera vanhu ufu pe community there are initiatives that we can do as a nation. We can ask our fathers as children of this nation. And I think it's valid kuti tisaite vanhu matambudziko, but let's also think of my solution.
Tomu, vamwe vangada kuziva kuti munhu angazive sei kuti abatira coronavirus iyi.
Of late, anti munoziva kuti chirwere chiri kuchinja. So kune vamwe vanhu vanenge venacho chirwere vasina nema symptoms, but unogona kuita headache, kuita sekuti wakaneta, kufema, kunetsika nekufema, unogona kuita dry throat, nema chest pains.
Aiwa, saka zvakanaka zvamataura. Ameno, kana muchikwanisa kuti tell us in English until Ntunga comes. What are the symptoms that people can look out for them to now, you know, say, okay, let me get checked for coronavirus?
So basically, one thing you should appreciate is there are some people that have this virus and are not showing any symptoms. So it's something that we should also appreciate. But we have people who will be having fever. That's the temperature. That's why you're noticing people are being screened using the thermogun. Got difficulty in breathing. A dry throat, mm-hmm. Just general fatigue, chest pain. And mm-hmm. then there are people that also present with atypical symptoms, like not the usual symptoms.
Tuve kukilo togotela lapu, togotela kumbo. Kukono nga atandu kukubuzi.
Bengi mdani togotela angazuchu ya ngizwa hini. Mfuno uti ngilichi ya ngisi uti, into kate mkuluma nga uti, mkuluma uti estolo ngapa, njoba liya wano uti abani la seka ya Zimbabwe, uto umu nga imilapo umu yofati ayo kumalafana, uku chengisela social distance. So, uku into, nite kakulu uti, ufano uti ngavese ya tanda la tisikwenze, ukufana elizo ilagiti.
Aha, siya vonga nga loko kakulu tuve, utuve useshe opu lapa, uzamu kutemonstrata into kutuwa social distancing. I'm sure uya vona la weto kutela eshe opu lapo kona, akona, utuve, agula bantu ngave kona, kule distance. Akufani loku minye zalana esi kubona ekaya. Ungatini nga loku.
Into kwana kuti ili ya wazi utu bolue nzani. Aba antu ungazi uwatika kisele njanani. Aba antu ungafige sikawe notuwe bono mpupu landa. Nibashebe klasu uchaya ifi koroni. Ngobu nga kanyela kule zinyizi dolo mnengenga njena kuzu. Laiku poni mashe. Kwea njena umbe aba antu aba lichumi. Paga tuwe stolo. Mwali melele velu kuti libatale, gabe kule lapo utu alime koni. Yindu ya kona nje, ibuti nje, abantu wetu kusuwa unganu ya shupa.
Mm-hmm. Marv, over to you.
Yes, I think I was just seeing Mr. Dube there giving us a tour of one of the supermarkets in the UK. And I've also been to the supermarket here in the US. Now they've actually introduced like plastic screening in front of the till operator, so that you don't have direct communication with the till operator. I think Dr. Mangamuru kutaura nezviri kuitika kune dzimwe nzvimbo muZimbabwe panyaya yekuti vanhu kana vachinge vaenda kuzvitoro, zvii zvamunokurudzira kuti vanhu vaite vachinge vaenda kuzvitoro kana vachifanira kuenda kunotenga chimwe chinhu?
Nai zvitaura kuti challenge yatinacho tinayo isisu munyika medu is vanhu vedu dzimwe nguva havadi kuterera, havanzwisisi. Vanhu vanenge kana vanhu vakaona hofu vanotangisa kuita zvepressure zviya. But zvakakosha kuti vamhenya vegonyatsonzwisisa, because if vanhu vakanyatsonzwisisa problem yatinayo, handioni sekuti vanogona kuita zvavanoita. But at the same time, vanhu vanenge vachichema nenzara, because vanhu vanenge vachifunga kuti ndikarega kuona hofu huri subsidize ndozoita sei. So my challenges dzakadai, inini as a chiremba anondikunda.
Very honest opinion there, Doctor. But maybe moving forward, you were talking about Zimbabwe is actually going into the peak of the disease. Can you explain that? What does that mean?
No, the thing is the way the disease works. Like we first had our few weeks when we were not recording significant number of cases, as to say, but we know that. If we already have it, and maybe people have not been self-isolating or doing the keeping to the required prerequisites, isolation and everything, we most probably have infections in communities. So we might expect to get a surge. This is not something I am wishing for, but mm-hmm. we have to be realistic.
From what we've seen happening in Italy and here in the UK, in the US.
It would be very difficult to give the magnitude of what could happen. Mm-hmm. But all I can say is at one point there's going to be a surge of cases. I think you've mm-hmm. seen how every country, when it starts off 3-4 and then a few hundred, and then it just goes a bit too high.
And do you think Zimbabwe is prepared for a surge right now?
That's a very difficult question, because I made it clear that we started off on a baseline of incapacitation as a nation with socioeconomic problems. So our kind of preparedness might not be the expected, desired preparedness.
Mm-hmm. Mm. Aiwa, tinotenda chiremba. Tichienderera mberi zvedu tinombobvunzawo kuti neshona tombotaura panyaya mask nemagloves. Munganyatsotsanangura kuti vanhu kana vachinge vari kuenda kunzvo uko vanofanira kubuda vakaita sei. Zvii zvamuri kuti imi yambiro yamunopa?
Nyaya yemagloves. Honestly, inini sachiremba, I find vanhu vanopfeka magloves continuously very irresponsible citizens. I will give an example that I always give. Kuti, how would you feel if you came to a hospital? I wore the same pair of gloves. I was picking my nose. Then I investigated a certain patient. With that same pair of gloves, I came to touch you. This mm-hmm. is exactly what people with gloves are doing. Someone wears this very one pair of gloves from morning till sunset. They're almost black. They get into a shop, they touch the lettuce, they touch the cucumber, they touch the bread, they are touching the trolley, and some of these people decline to even get sanitizer. So hygiene towards gloves, if you're not very familiar, please desist from using those gloves. What you should do if you're going to use gloves, touch anything, remove the gloves and throw them away. So you have to be frequently changing the gloves. So if you can't afford to be changing the gloves, you might as well stick to washing your hands and sanitizing.
Siyabonga dokotela, ungachazisa khonapho ngesindebele ukuthi kungani usithi abantu abagqoka amagloves ba irritate.
Udubo lukhona ngamagloves nzapha mina kufanana ngisebenza esibhedlela. Wena ubuye uzobona nti umfice ngiyakubha amakhalami ngamagloves la, ngiqede lapha ngibamba udubi. Ngisuke lapha bese ngulanda wena uNdlovu ngisithi wathi ah ngizothi ukhathazwayo yini. Anti uyabona ukuthi mina sengithethe imkhuhlane kumbe igcikwane kadindlalo kumbe ukungikhathazayo. Ngakuninda kudube ngasusa lapha sengithethe othina lokade silakho. Ngakuninda kuwe futhi. Into eyenzakala abantu laba abagqoka amagloves abatshintshi ngendlela efanele beatshintshe ngayo. Umuntu uyabe lepair A1 egqoka ilanga lonke. Uzangena esitolo ebamba amacucumber, ebamba amalettuce, ebuye futhi ebamba lesinkwa, asiwazi lapho avele khona, kumbuke wangena endlini encane. So kuqakathekile ukuthi abantu bezwisise ukuthi indaba yamagloves ngangcono beyiyekele. Uma ungenelisi ukuthi ngelanga usebenzisa amagloves amapair angu-30, tshiyana lakho, wena geza izandla. Ngoba into osuyenzayo, wena ngosuhamba ugcwalisa igcikwane, nxa kade ulibambe anyway. Ngoba futhi kumagloves zona la kubonakele ukuthi igcikwane lihlala 4 to 5 days.
Into engiyibonayo, indaba yamagloves dadewethu, ngibona ngathi kuliqiniso njalo kuhle kakhulu ukugqugquzela khona ukuthi inhlanzeko into eqakathekileyo. Ngoba abantu abakuzwisisi ukuthi nxa becabanga ukuthi mhlawumbe nxa ugqoke amagloves for ilanga lonke utsho ugqoke same gloves then ungazange watshintshe, babone ngathi yindlela yokuthi yikuzivikela. Kukanti laphana babona ukuthi babe sebesiba very selfish ngoba laphana babe sebesenza ukuthi bazivikela bona ngokwabo, kodwa-ke sebethatha igcikwane lelana balininje kwabanye abantu. So ngibone ngathi kakhulu uzama ukuthi ubachazele kakhulu kuyena leyo ndima naleyo ukuthi abantu bakithi abazwisise ukuthi ukugqoka ama-gloves kufanele ukuthi uwagqoke ngawutshintsha i-department, tshintsha ama-gloves, ungaqhubeki njalo ugqoke ama-gloves ngokufanayo.
Mina into engalitshelayo ngona ama-gloves nxa ungazwisisi, njengoba ngaye ngakhuluma even ama-mask lawo, uma ungakwazi ulutho lolu ugqokwa njani kumbe kusetshenziswa njani zulu, ungaqalisi ukwenza into engayisiyo. Ngoba kuma-gloves lawo uyakwazi ukuhlala le gcikwane 4-5 days
uyabusuli fumbete esikhwameni sako uhamba lalo and i-contact anje wonto wena ungakwazi ukuthi ama gloves la kade wagqoyile ubuye wagqoke njani usubuya lawo uzininda lelo gcikwane. So ama gloves i problem ngoba lawo you end up getting infected while it's you're also spreading the virus everywhere.
Very informative there, Doctor. Maybe I think we're nearly coming to the end of our program. So as we move forward, what's your word for Zimbabweans out there regarding this current, initiative to, to have the lockdown and also to stop the spread of the coronavirus or COVID-19?
All I can say is to people is we have to really get serious as a nation. This is not a joke. We don't even have the human resources per se, we don't have the number of doctors. Imagine if we lost 100 doctors, we already don't even have that kind of doctors. So as Zimbabweans, let's be responsible. I love you. I care about you. You care about me. You look after me. Let's be each other's keepers. In this virus, we are all each other's keepers. Let's exercise necessary caution. Keep the kids indoors. Keep the husband indoors. Keep the wife indoors.
Ukhona dokotela mhlawumbe ungaphosa ilizwi lokugcina i-communication ilokuzeni i-network ungani kayenzi kuhle okuyi-aphu kwethu lokhu ngani kuyagula but it's serving the purpose. Ungathanda ukuphosela okugcina dokotela?
Engakuphosela kuZulu ukuthi umkhuhlane lo mina lawe usala kithi thina uZulu singakhangeli uhulumeni ngasenzeni konke esingenelisi ukukwenza emandleni ethu sigcinane sigeze izandla siyekele ukugqoka amagloves ngendlela engayisiyo kungoba yithi esizidalela udunga lolu khuhlane ngalowo magloves kulongazi ukuthi ama-face mask igqokwa njani dinga kulaba abasebenza kwezempilakahle bazakuchasisela kulaba abangani babonani babulawa lelo gcikwane kumbe abazwa kuhle umbucantu le-pneumonia siyalicela bakithi fonanini kunombolo lezi ezikhona litshela ukuthi liyenze njani. Yasi kulabanye abangani bayakhangelela phansi izinto ezenza uhulumende wethu. Leso ayisoso sikhathi sokuthi sidinge lolu duko olukhona kasiboneni indlela yokuthi sisizane ngoba umkhuhlane ukhona.
Wash your hands with soap and water before you eat, after using the toilet, after touching anything many other people touch, like a seat on a public bus. Scrub thoroughly for 20 seconds. If you cannot wash your hands, use a hand sanitizer. Taking these steps can prevent not only coronavirus, but also colds and flu and other viruses. For more information, visit the World Health Organization's website, www.who.int, or the Centers for Disease Control's website, www.cdc.gov.
We seem to be coming to the end of our program there. Proceed to our closing, but we were discussing about the coronavirus. I am marvelous in Tanzania.